Good evening, Zimbabwe. Welcome to your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, April 3, 2018. I'm your host, Ntungamile Nkomo, and tonight we are doing some reality check with a very basic question. Has your life changed for the better since President Emmerson Mnangagwa came into office? Yes? No? Let's get connected on WhatsApp. And the number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct on 202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Ndebele, at VOA Shona, and at VOA Live Talk. And of course, as you'd know by now, we are streaming live on our three websites, voashona.com, voaindebele.com, as well as on voazimbabwe.com. When he came into office last November, President Emmerson Mnangagwa promised to fix Zimbabwe's economy and create jobs. He said he was particularly worried about the plight of young people roaming the streets without employment. 4 months down the line, we are asking if he has lived up to his promises. Have you seen any positive changes in your life as a result of the president's efforts? That's the million-dollar question we are asking tonight, and we really want to hear from you. So get on WhatsApp or on our Facebook platforms. And again, the numbers are 202-619-2077 or text us on 202-465-0318. That's also our WhatsApp number. That's our program tonight. Crew, let's get connected. The program is yours. Lichona njani mthwakazi omuhle ikudibana kuhlelo lwenu, uhlelo lwabasakhulayo, The Connection. Lamhlanje silibuza umbuzo omqoka obalulekileyo mpela njalo oqakathekileyo. Lizakhumbula ukubana ubaba uMnangagwa, upresident phela umongameli tawutuna, ungene embusweni ngoNovember kulandela ukuhluthunelwa intambo kukamongameli Mugabe Libutho. Uthe ngena uMnangagwa wathembisa ukulungisisa umnotho welizwe, wathi ukhathazekile kakhulu ngokusilela kwemsebenzi ikakhulu kwabasakhulayo. Nanku batshona, abaningi batshona bezula ngamadolobho, abanye ngabathengisa imbhida ngamavenda, abanye sebeyisigebengu ngoba kabalayo imsebenzi, bazama ukuzikhusela. Uthembisile-ke ukuthi uzosebenza kanzima ethuthukise impilo yamahlabezulu, ethuthukise impilo yabasakhulayo. Umbuzo esiwubuzayo namhlanje oqakathekileyo ngothi, selokhe ethethe intambo zombuso uMnangagwa, njengomuntu osakhulayo, kule nguquko yini osuyibonile empilweni yakho? Kulobubelo yini osobuthe babakhona ongathi hayi impela ububelo lobu, ubungcono lobu buvele kumizamo kababa uMnangagwa eyokuvuselela umnotho welizwe? Ndonyaya yatri kukurukurane zvayo panapa hama dzangu. Nasi tiri kubvunza mubvunzo wekuti pane shanduko muupenyu hwako yere yawati waona kubvira vaEmmerson Mnangagwa vachiva mutungamiri wenyika mumwedzi waNovemba? Vakavimbisa kuti vachashanda nesimba kumusidzira upfumi hwenyika uyezve kuita mabasa kuitira kuti vechidiki zvikuru sei vawane mabasa vagone kushanda vasimudzire upenyu hwavo. Saka ndomvunzo atiri kubvunza nhasi kuti pane shanduko here yakanaka yamati maona. And joining us now is our first caller. Good evening, Mtereri. Hello, Mtereri.
Hello, Magadi.
Tripo Magadi.
Hello. Tripo Magadi.
Zita Hanzi Moito Anijia.
Zita Moito Anijia.
Oh, Edmo Chimanda. Watibata uri kupi mwana mai?
South Africa.
South Africa. Akamira sei malevu zigoko? Ko kuZimbabwe kwacho ikoko pane shanduko yakanaka yamati maona here? Aha, asi ndeipi shanduko ya makanga makatarisira pakaburitswa hurumende yavamugami?
Zvikava takatarisirawo kuti zvimwe kana maindastri achavhurwawo mari ichawanikwawo tichiendawo kumabasa tombomirawo zvatiri kuita zvekuita zvekungotengesa tengesei.
Aha, saka pari zvino muri kuti zvese izvo hamusati mazviona?
Zvese hapana chatichamboitwa, takangoindikwa kuti zvichanaka but hatizivi kuti zvichanaka 100 days ndezvacho zvakatopfuura kudhara.
Eya, 100 days zvakatopfuura kudhara. Asi kuvhota makanyoresa?
Ye, takanyoresa.
Aha, saka matumirira zuva resarudzo?
Takangomirira zuva resarudzo kuti tichende kunogadzira zvinhu zvacho.
Aha, asi pane vamwe mukoma Edmo vari kuti haiwa vamunangagwa vari kugona zvikuru, vari kugonesa kutaura zvino chipatapata, vari kumhanya vari kuenda uko neuko. Nhasi kutaura kuno vari kuChina, vari kutsvagawo mari yekumusidzira upfumi uyezve vari kukoka vemabhizinesi kuti vauye kuZimbabwe. Naizvozvo vatsigirwa vamunangagwa vari kuti haiwa vari kugona zvikuru nekuti vemabhizinesi ekune dzimwe nyika dzacho vari kuvimbisa kuti vachauya kuZimbabwe uye vachauya nemainvestiments anosvika mabhiriyoni nemabhiriyoni.
Kurumbidzana zvinhu zvinofanira kunyorwa pasi zvicharwa nemasiri vanhu pedzwa kuti izvii izvo zvakazvine chisungo pane kurumbidza kutingoti tiri kuuya tiri kuuya vanouya riri.
Haiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Edmo.
Tinotendawo studio sezvo.
Aha, Edmo Lowstyle eseSouth Africa uthi akukho okuhle osokuguqule impilo yakhe asekubonile kuvela kuhulumende omutsha kumbe kumongameli Emmerson Mnangagwa. Usitshayele ucingo kwele South Africa kodwa uthi wapalisela ukuvota ngaleyo ndlela, uthi ulethemba lokubana lubuya ukhetho uzavota kube le nguquko kuhulumende ayikhangeleleyo. Silomunye njalo umlaleli uWise. Mkoma Wise Makadi. Halo mkoma Wise.
Hello.
Makadi mkoma wangu.
Ndivara Makadi we.
Aiwa tiri bo. Kuri sei kwamuri?
Hakuna kuchenewa vadi kwenyiko.
Nani, ngodaro daro mdara. Anzi, anzi, chero zvazvaita bhurugwa rebenzi. Mhm, mainzwa nyairi mugango, pane shanduko yakanaka yamati maona here.
Ndinanya kukupanza kuti panzi chizvi ndakupabatira pamukati.
Saka mvunzo mukuru watiri kubvunza nhasi ndewekuti kubva vaEmerson Mnangagwa pavakapinda muhofisi muna November gore rapfuura, vakavimbisa kuti vachashanda nesimba kuti vamusidzire upfumi uyezve vechidiki vawane mabasa. Saka tiubvunza mvunzo wekuti pane shanduko yakanaka here yamati maona muupenyu hwenyu?
Pari zvino nekutaura kuno kuchizviitwa kunzi apa padai hatiri kuona chokwadi kana kuti purufu yekuti ndo zvabuda chaizvo chaizvo kuti zvabuda ndezvibvo. Purufu haisati yanyatsokuoneka.
Saka muri kuti hapana zvavati vaita vamunangagwa?
Hapana zvavati vaita zvokuti tigone kuti tasununguka. Mabasa acho echidika mawanda, mari yenyika yakushanda sei, hazvina zvati zvanyatsokujeka.
Hongo, mari ichiri kushayikwa kumabhanga, mabasa acho ari kushomeka, asi vamwe vari kuti vamunangagwa vari kurwisana neuori uyezve nyaya yemapurisa yekushungurudzwa kwevanhu nemapurisa yanani. Handizvo here izvozvo?
Ya, izvo zvinofamba saizvozvo, ipapo ndingatenderana napo. Asi hazisizvozvo zvinoita kuti tigone kuva tichishandidzana zvakanaka zvokuti tigone kuva nemabasa kana kuti vadiki vechidiki vashandi vagone kubatsira vabereki. Ndechokwadi tinenge chanzira kuti chive chiripo. Vechidiki vakawana mabasa, vabereki vakura, zvinoita kuti nyika igone kusimukira.
Saka ndeipi shanduko yamuri kutarisira, mukoma Wise? Vamunangagwa kana vakaterera pari zvino? Ndinoziva kuti vanhu veZANU PF, vanhu vehurumende vakawandisa vanoterera nepfenyu reStudio 7.
Ini kurudziro yandingavapa kuti vaite pari zvino munyika yeZimbabwe, ngavagone kuti makambani makuru akavharwa ashande zvakaita seGMB inyatsokushanda, vanorima vanyatsokurima, GMB ikashanda vechidiki vanowana mabasa. Tozotarisa kune mazvaita kana kuti CSC ivhure vechibaza nevakadzidza variko vari madegree, maboira meka ariko, zvakaita vana steel makers vakavhura vechidiki vanowana mabasa. Kana vawana mabasa nevanenge vasinawo kudzidza zvakanyanya vanowana mabasa kubva kune vakadzidza ivavo.
Aha, aiwa, tinotenda mukoma Wise. Asi makanyoresa yenyu kuvhota?
Hongu.
Aha, saka matomirira zuva resarudzo?
Tatomirira zuva resarudzo kuti tichondoisa X.
Aha, aiwa, tinotenda mukoma Wise, tichasangana ikoko kubalot box.
Aiwa, tinotenda.
Aha, siyabonga ke Wise Mundoko uti laye uti hayi akula into ebambekayo enhle esiyenzakele empilweni yakhe. Silomunye njalo umlaleli uCharles Manyepa. Kunjani mnumzana Charles?
Ngibona baba, ninjani?
Hayi, siyaphila. Kunjani lapho khona?
Hayi, lapha sikhona siyaphila baba, nethi nje ukusogola nje njengabantwana basekhaya, nethi nje sikhalela nje ukuthi uhulumeni ingathi sewunamalanga amaningi ahlela esitulweni kodwa akukho ugcukuka luyenzile ma.
Kuyini kahle kahle okukhangeleleyo Charles, inguquko bani ofuna ibe khona?
Njengobona ukuthi i-100 days seyindlulile, at least bekumele ingaba sokune something yana basenzile ukubonisa ukuthi itemba lizoba khona ukuthi something kuyatshintsha.
Okufana lani le msebenzi, into ezinjalo?
Ya, imisebenzi njalo, wabona amakampani at least ingaba kuvuliwa amakampani ambalwa ukuthi abantu at least bakhona kusizakala wabo. especially ngale ezentilo wabona manje uyahluleka uhulumeni ukuthi anakekele abantu abagulayo ngakakhona ukuthi abandele abasebenzi behulumeni so itembazi kumna ku-ED ngathi alikho kithi at least masingatshintsha i-leadership ngibona ngathi kungcono
kodwa omunye Charles engathi sesimbonile umnankagwa equma amaribhoni emakampanini athize avulayo ngingambona last week bequma irobho iribhoni kwenye inkampani elungisa uchago amayogadi lento ezinjalo ama you know ama-products ochago siyambona manje uyagijima uyale lale namhla sikhuluma useChina uzama ukuhuga abamabhizinesi ukubakhombisa ukuthi buyani ngapha eZimbabwe umbiko wakhe lapha yakhona uthi iZimbabwe ivulekile kwabo somabhizimusi ngeke sithi yimizamo emihle yini yona leyo ayenzayo
yena imizamo ikhona ngoba njenga yena oza ufisa ukuthi maybe angathola abalandeli abamubalwa ngoba yena uyakambena ngoba njenga abangakamvoteli as long uma bangamvotela mina ngibona ukuthi ukhona ushintsho abangaluyenza ngoba vele uyazi ukuthi umntwana wenyoka yenyoka
aha wabhalisa yini ukuze uvote Charles
kubhalisa ngibhalisa ngoba ngila eSouth Africa wabona at least uma bangathi abantu basediaspora kumele bavote singakujabulela
Charles sungicasule too much man indaba ungabhalisanga
ngisendlelini yokuthi ngiye khona ekhaya ngoba nami mhlawumbe ivote yami e-1 izenza ukuthi i-leadership ishintshe yabo
ya kumele uyabhalisa ngoba lusavuliwe uhlelo uyahamba ekhaya kungabi kahle kahle
Egweru,
ufika ubuza abanye kompani ukuthi ama-ofisi e-ZEC, e-Zimbabwe Electoral Commission, atholakala ngapi konapha egweru baza kulayela uhambe uyebhalisa. Ngoba, nxa ungasabhalisanga, kungawina umnankagwa, wena ubungamsekeli, akumelanga ukhale. Nxa ungamsekeli, oChamisa, engawina, ungabhalisanga akumelanga ukhale engawina umakhuphe ungabhalisanga ungavotanga njalo akumelanga ukhale angithi kunjalo
kunjalo baba neti umuntu mangaba ngethuba lokuthi ayobhalisa kuvota njengeinyanga yakho nengathi sisekudeni inyana mhlawumbe ivoti yomuntu omu-1 uma yababili izakhona ukuthi itshintshe i-leadership mhlawumbe kona kubona umzamo we-MDC ukuthi naye izoyenzela nabantwana baseZimbabwe
hayi inyanga ayikho ekudeni Charles ngoba uyazi abadala bathi imbila yaswela umsila ngokulayezela ikulayezela okwenzayo ungami until the last minute ngoba luzosuka luvalwe uhlelo lokhu ungabhalisanga so thola ithuba nje uphuthume uyebhalisa ngoba sebabhalisa abaningi sokusele nje abambalwa abagoqela wena
kunjalo baba sizenza njalo
aha siyabonga Charles ngokungena kuhle
kubonga mina ukuthi nami ngibe uhlelo ngene kule hlelo le-Life Talk Studio 7 baba
uyangari mtereri Charles Manyepanzi ndiri ku South Africa asi ndinobvanga kugweru ari kutiwo hapana shanduko yati awona yegutsa ruzhinji saka nazomubvunza kuti zvino muchichema nekuti hapana shanduko yamati maona mukoma Charles kunyoresa kuvhota makanyoresa here zvikanzi kwete ndikati indava zvikanzi ndichanyoresa saka nati aiwa manyai mukoma Charles muno nyoresa kugweru kwamunobva ikoko nekuti chirongwa chichakavhura vanhu vachiri kunyoresa asi apana nguva yakawanda chirongwa ichocho chakusvika kwamvura yache kamakumbo saka vasati vanyoresa manyai munonyoresa that's what we are discussing tonight so far we are getting callers who are saying they haven't realized any positive change or development in their lives since President Emmerson Mnangagwa took office. But the ball is in everyone's court. Like I said to the previous listener, you can't just complain about a situation that you personally can change. Politicians are put into office by the people. You, the listener, us, the people, the electorate, we are the ones who put politicians into office. And when we feel that we are shortchanged, they are not living up to our expectations, it is our duty to remove them from the office that we put them into in the first place. So it's really important to vote. Tine mumwe mtererizwe kare ndofunga ni mkoma Elijah. Mkoma Sinus. Madi mkoma wangu.
Kasilwa, magadi wakuru wangu.
Wakuru ndimi.
Kutenda ine chiro wachenja kanaka kudai.
Nesusi tinomutendai mkoma Sinus nekuterera nepfenyuro ndenyu.
Ya tatiri kuda kungotaura ndeche kuonesana chokwadi chiripo ndezvekuti kubva papinda vamunangagwa isu vechidiki kuti kiti chine tachatawana hapana chatiriona kwavari ndechekuti tiri kungoona vaine bhaibheri ravari kungonyora zvibvumirano zvinorwa bhaibheri kudawo nderenyika ino roumwe mwari ari panyika hapana kana chimwe chete izvo zvinono mutaundi tiri kutotadza kana kumahoridhe yatina kuinda kunoona vabereki nekunovatengerawo zvavanoda nekuda kwekuti mari yacho kwanga kusina kubhengi kwacho rutu ukavata pakiu unofuma uchipuwa $10 kana $5 kana kunzi yapera waakutosvika pamusiwo webhengi kumabasa kwacho hakuna vamwe mabasa atinosenza vamwe vari kunze kwenyika ikoko vakatumidzira mari dzavo ukaenda kuti unonzi hakuna mari.
Aha, asi kana pasina shanduko yavapo mukoma Sinus, sei pane vamwe vechidiki vari kuti pamberina ED, pamberina vamunangagwa, vamunangagwa ndichavavhotera musarudzo dzinotera.
Zvazvinoita baba ndezvekuti kwembwa vasiniri musi umwe uye chechipiri ndechekuti dauri panyika nderekuti kune vakatopfuwirwa vanoita sekunge vamwe vakatodya mbuya chaiyo vanoti kana zvakaoma vanovachiona sezvakanaka ichokwadi ndechekuti vana vemuzimbabwe vane zvitupa vakadzidza mabasa vazhinji vangoma vedha nemahundi tiri kuitwa hapana.
Saka matibata muri kupi kwenyika?
Isu tiri tori muHarare macho takatodedzera kuti hatina kwatinoinda tinotogara muno tatoinda kurufu.
Aha, saka muri kuchema chema nenyaya yemabasa hamuzi kushanda muri kurarama sei?
Pamwe pacho tichadzamara taakutosecha muhomwe bhozi basa acho hakunaka tinogosenza basa racho riri kupi tangosarirwa nemabasa kuendesa mutauni kana ukapotawo to vamwe vaakutoita vachinopa zvibage vaimwa nevamwe vachitoya vachitengesa nekugocha mutauni kunge vahodha nzira yekutsvaka kuriritira mhuri but zvino hapana zviri kufamba.
Kusecha muhomwe munorumwa nenyoka mukoma Sinus. Pane dzimwe dzakarumwa nenyoka pambare ipapo dzada kusecha homwe yechemberi.
Saka zvinotota nhai baba bhozi vamunangagwa chandiri kungoonai ndechekuti vari kungofamba vakapirira hameno kuda munoti skavha here kana kuti itambo zvokuti pamwe pacho tichatozongoti mukuru ari kufamba ka paaingodzakapa eapoti tikaona vatozvisungira bhozi pamwe istiresi hatitanzwisizi bhozi hapana kana wani chavakwanisa kuburisa.
Aha, hanzi navachamisa ichando chekutya machinja.
Aiwa tachatiri kutoona ndotonzwira tsitsi machinja acho bhozi yezvino mazanupf acho bhozi yezvino bhaibheri raaka vakanyora bhaibheri remaagirimendi nenyika dzese chasara vachadzamara vanyorerana napopo hatizi kuti vachada kunyorerana noumwani bhozi kwavari kungonyora kuri kunyorwa mape kuitwa nemapepa iwaya hapana.
Aiwa, tinotenda mukoma Sinus. Asi makanyoresa henyu kuvota.
Aiwa, hatikutonovhota dambudziko rangu kura ndere vari kumarana ava vari kutichamisa naana kupava. Ndokanganisa hatichazivi zvavarida kuti toindepi. Taikunga kuti vachayanana kuti tiinde mberi bhozi. Mutsindo wechinja wanga watonzikwa kusvika vamunangagwa vanga vachitoondawo navo ndoo vavapfekedza sikavha.
Vari kupedzera tsvimbo makunguva.
Zviri kutinetsa manje kuti vakomana vacho ava vari kungopesana pesana vachingotukana vana guti naana kupe naana chamisa vacho. Dai vachingotiudza chekuti totarisa kupi kuita kuti zvinhu zvitimirire zvakanaka.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Sinus.
Maita henyu.
Aha, yeye vakhuluma balalele o Sinus. Chiremba usandas tinta ese Harare uti hayi la yakukho ase kubonile okuhle. Ukhala njalo ngencaba ngxoza eku MDCT uthi ukucabana kuka makhuphe lo Chamisa osokwenze baba mbhaxambili. MDCT Chamisa MDCT makhuphe. Uyakhala ngani u Sinus Chiremba uti ngabe liyakhulumelana likhumisane umlota libuyelelane lihambe phambili lilibumba. Si ye phambili ngohlelo sithathe umlaleli u Elijah Jansa. Kunjani Elijah? Tiribom koma kumakadi kuri bostering matibata muri kupi? Akamira sei malevels?
Malevels ari low.
Very low.
Yeah, because the bags are bags in door make it my conduct and the other was under the steering. So I have what even
my conduct and do no battle. My marigam go.
Yeah, but in the other, the steering, the other, 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 the
other, the other, the other, the other, the other, the other, the other,
the other, the other, the other, the other, the other, the other, the other, the other, the other, the other.
Ishanduko chaya chaya manga magatari sira ndeipi. Aha, asi vamunangagwa vacho vari kuedzawo vakomana. Kutaura zvino handiti vari kuchaina. Mari mwezuro wakabva futi uko hameno kupi kwa wakanga vaenda. Vari kumhanya mhanya chipata pata nyika dzese idzi. Vari kutsvagawo vema business kuti vauye kuZimbabwe vazobatsira kumusidzira upfumi hwenyika. Saka chinodiwa apa ibhazi nyuwani kana kutotsvaga makanika. Aha, kunyoresa kuvhota makanyoresa henyu asi.
Hapana chekuvhura, tiri ready.
Matomira msuwe sarutu. Aha. Ayo watino tenda nekupina mchirongo wa mkoma Elijah. Aha. Mu Elijah usandas kuma ese Harare ilaye njenga bala lila banengi. Bati. Akula lutho olubambekayo oluhle asebe lubonile luvela kuhulumende kababa uMnangagwa. Abasanda sichuma umsakazo ngowe Studio 7 uhlelo The Connection. Angazi singaba silo mlaleli yini ecingweni. Yebo silo mlaleli tina vakambuke makadi yenyu vakambuke.
Nyaphila ngiyakhuluma Ntunga.
Okay, sorry Shiwa. Usithintungaphi?
Ngikhulumi ngisegoli wami.
Oh, semzansi. Aw ngehlupho zabo madikizela Mandela shu.
Ah konke kunesikhatsi sako ntungu yakwazi sempilweni.
Na khona kunjalo indlela yethu sonke.
Eh ha umunye nomunye usilindile.
Uyizwile indaba. Kukhona okuhle osukubonile.
Ngizwile ntunga lokhu kufana nomuntu othi khona abiza abantu angusilima engenampuphu yokubaphekela. Iyasizwile indebele ngisiphele. Ya, angusilima engenampuphu yokubaphekela. Yinto eyenzakalayo ekhaya.
Emadoda.
Kunzima mpela angali ukuthi ukuzama kukhona kodwa ubonela imibhalo khona nto okwenziwa ngubhanda nophiri yakho sokuya kulelo tshintsho
manje kwenziweni gambuki
into yakuqala angithi umunusilima uyabe usaze ulungiselele notshwala kukhona nokudla kukhona
ikakhulu utshwala lapho abadala phela babefuna ukusebenza besithi ka
angikuzwa kahle ntuba
ngithi ikakhulu utshwala amabele abadala phela babe befuna ukugamula betikhambi njani
manje ke abazagamula babatikhangani ngoba kukho
yeba kithi
uze kuqoqe kahle yena kaqala afake imali ezweni kuqala kube nemali yakhe ungabuloku ucela ukudla komakhelwane osithi mina isiphala sami singcwele
imali hey isikhwama zibhobokile zibhobokile gambuke ilizwe kalilamali okwasho imajayiva nawathi leli lizwe kalilamali ye kalilamali wayeqinisile akulamali ezimbabwe yikho nje egcwala indawo yonke siyalelale ezama ukucela ephethe ingcebetho
cela kodwa ke bese mbuza ntunga ukuthi akunamali ushota ngani njengayendoda ekhulele emathikeko laphana ushota ngani
ya yindaba enkulu khonapho lokuya eChina akwenzileyo siyazi kusaba usumgabe laphana uzakhumbula hey babehlala bebhala mano Herald Chronicle ZBC kuthiwa basayina ama mega deals leChina kodwa okwaphumayo asikakubonila namhlanje.
That's why ngisithi khona kwaziwa ngubhanda nophiri uyakwenza akungeke kube khona
yeba kithi
uyangizwa ntunga
hayi ngiyakuzwa gambuke
so kodwa thina amandla kankulu ukuthi kube nomuntu uzakuxhaphisela olulwandle lo
kodwa ukubhalisela ukuvota wabhalisa
ngisaya bengakalithola ithuba ntunga
hayi mdlobo wami ubungahambangati ekhaya ngo-December
hayi zange ngihambe
hayi hamba phela kathesi uyebhalisa
anizahamba mtakababa
yazi ukuthi bathi ohulumende ababi bakhethwa ngabantu abangavotiyo
hayi liqiniso lela limbulala umuntu plus
hayi siyabonga gambuke ongena kuhlela.
Okay, ngiyabonga
nami ntunga. Aha, siyabonga. Gambuke okay, akube njalo la kuwe. Tiende Remberi nechirongwa chedu. Tina mkoma Pearson parunare. Makadi mkoma wangu. Mkoma Pearson. Alo, mtereri. Mkoma Pearson, muripo parunare.
Tiripo pakati zenu.
Aiwa tiripo kana muchifarao.
Aiwa tiripo.
Mati bata muri kupi?
Tiripo.
Muri papi?
Tiripo.
Aha, tipe ofungwa zenyu mainzwa nyairi mugango nasi.
Ya, na utainzwa.
Aha. Saka pane zvamati maona here zvinomufadza zvinonwisa mvura zvati zvaitwa nemutungamiri wenyika vamunangagwa. Alo, mkoma Pearson. And in Eurombo, I think we have some connection challenges with Mkwama Pearson there. But we will try to reach him again. Nare zedu ameno kuti dziri kufamba 1-1 nasi. Dzimwe dziri kupinda asi quality yacho is a bit compromised. Vachangotibata muchirongwa. Chirongwa ndechenyu. The connection chirongwa cheve chidiki. Uyezve nepfenyuro ndeyenyu. Imi vatereri nepfenyuro ye Studio 7. Nasi nyaya iri mugango. Tiri kubvunza mubvunzo wakakosha zvikuru. Wekuti pane shanduko yakanaka yamatimaona here mupenyu hwenyu kubvira mutungamiri mutswa wenyika vaEmerson Mnangagwa pavakatora masimba zvichiteera kubvutirwa simba nevamugavi nemauto muna November gore rapfuura. Iyo umbuzo esingawo lamhlanje kwabasanda sixhuma umsakazo ngowenu umsakazo we Studio 7 uhlelo kunguhlelo lobasakhulayo olwe The Connection. Sibuza umbuzo omqoka lamhlanje othi kambe ekusukela ubaba uMnangagwa ethatha intambo zombuso nyakenye ngoNovemba kukhona yini okuhle ongathi sokwenzakele empilweni yakho? Mhlawumbe phansi kukahulumende kamgabe ubungasebenzi, ubuhawula, uyiswela eyokugada umtshova. Mhlawumbe kathezi phansi kukahulumende kaMnangagwa sokungcono, mhlawumbe sulawo umsebenzi. Njengoba ethembisile phela ukuthi uzasebenza gadalala evuselele imisebenzi, evuselele amankampani. Xa ukhona okuhle osokuthe kwenzakala kuwe akusitshayele ucingo kumbe usithumele WhatsApp kunombolo esithi 001-202-465-0318 kumbe usitshayele live and direct ku 001-202-619-2077. Siza kufaka ke moyeni sixoxe sizwe ukuthi kukhona kumbe akukho okuhle osokuthe kwakwehlela kuvela as a direct result of uhulumende kababa uMnangagwa. Sithathe njalo omunye umlaleli ecingweni Timbotora mtereri mukuru we Studio 7 Donald Mamboma Mkomadoni Muribo.
Ndipo muriseko mkoma mtunga.
Hai watiripo, kurisei kwa muruko.
Ngota tarikata, ngota tarikata, tarikata, ikuno.
Mainzo nyaeri mgango mkoma wangu.
Ya nyaenda inzo mkoma, kutakasho kwa nisha kwa apana kana chaki. Wani chaka kitawona, apana zilipo makumbo enyo kwa mkoma. Kuvasa wapinda, 4 months za wapinda, zubano zimba, apana chaka kitawona. Ngano zao zaru mbeta Zimbabwe kope ni kubisnesi zaa Nungu wangano asini munga saru ngano wasi wakadofa
Asimuru
Apana chatuku wona shirika yebo
Asimuru mwashari kweza oga mko madoni Andisho
Muno wana shine tika nite kuti mkoma Kwa wangu 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 Uende ya imbo tu one kuse kuta hele kona ya zime nika kone kwa sabuti Kuna chokuta kisimota wa wako jizi open for business. Gawa viseka zimu temo zisi panu pese nisi ya tono tisua wa sabako wa sikila Pana wakadra nika Kwa jizi open for business. Mitema wa wani pese nisi liko zeni bisha nisi Shikula Paru kumbo tra sati makamba nane kashi utenchi wa kizi makamba na iku shi Saka kumbo tra sati makamba na iku shi Kwa kama wa China kuna shimu buda Kwa kita kuchina kuma mbuzi kwa kizi tuku kuda kuti vataka wakuda kana kubatsika kuri gama elections kana kuti asase kumboona ngoma hapana hapana chiripo
asi
kuda kana kuti business ma business
asi mtemo wacho indigenization wo vakatovandudza saka waku apply chete kunyadzana dzema minerals akaita se diamond na platinum asi hanzi navamnangagwa mashoko andiri kutaurirwa nevanhu vakawanda kwese kwese kwandiri kuenda ndeyekuti hanzi vemabhizinesi vacho vanoda kumirira sarudzo vaone kuti dzichafambiswa sei vasati vauya kuZimbabwe.
Ndopanonyaya mukoma chinoitavamirire sarudzoziva kuti hurumende inozikamwa maitiro ayo kuti vanogona kungofunga vakachinja. Saka vanhu havana confidence, mainvestors havana confidence nehurumende yedu. Ndochokwadi vanogona kufuma voti waita bhizinesi rako nhasi mangwana wokuma voti tototora, kana kuti votanga semweyo jambanja kana hunde yeminda pamabhizinesi iwawo. Saka hapana munhu aekuzviya neconfidence nehurumende yedu unless kwati kwahome nekuti yaonekwa yotonziwa vanhu vai vachinja. Zvinhu zvokuta vanhu mudomo mukoma mukoma wazari gregei endi vanhu vangwa tinombovaona vari kwatinoshandako vane vachibvunza kuti saka nyika yanyitoaudza kuti emamboendawo mukaivhizita kuda tingagarawo zviri nani kana kuti demaiti makambani nyuwaaaarungu achiti ha hurumende yenyuna ya haichiyo vanoziva vakuziva chakatangaeza mkuma zvavakaita pakutanga nezvakachia munhu ane maaao vanoita zvavakaa maweresechiaaemari mgomaka now awareti yache hurumende iziva kana vachitodhilara yavanhu dhilarai vakangwara eonris.
Aha, saka nyika yakufira zvitadzo zvava mugave apaka.
Kunyange naivo mukatisati vanavanyanyavaee vachinzi vanotrastwa nekuti munhu wakashandawo konrefu nemuhurumende yaikoniwaiyo vachizoona zvinhu zvichiitika zvichezvo. Saka hapana munhu anganyatso kuva bofu rokuti ingatadza kuva kuti kubakwa kwezvo toda tinodiwa muZimbabwe kana abvazirekwa munhenzva rapuwa dhraivha wokwamhungaka hazvingopiri achinja injini yekwamunhenzva ranoti trasta kwandoikwa bvazirekwa munhenzva urongoramba achingoari kwamunhenzva ungoazingoti anakura munhenzva kuti dhraivha wanga achidhraivha ngazvinyaitaa bhazi kuti masiti yebhazi akadii injini yebhazi yakadii zvatinotarisa titarisi dhraivha kuti dhraivha kanyikavapo but bhazi yakadhakwa hazina musoro.
Zimbabwe
inew blood mukoma zvinodiwa vanhu vane fiucha yenyika kuona kuti nyika new blood ndo rinodiwa muzimbabwe vanhu vane maideas nokuti vanhu ivavava ndo vakakonzeresa maproblem ogoma kuti ikare mumasango dai. Saka handina pandakamboona pokuti problem inosorerwa nenjere dzakambokonzerera dambudziko irovo asi panotoda imwe idea inowana inouya nepfungwa nevanhu vanewana kwete same problem chimindset yakacreata problem igozide chatova problem handioni kudero mukoma.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Don.
Open for business nzendo dzavo izvi dzine chokuita nokuda kubatigwa pakupinda mumasimba kuti vawane kuningira kwete zvokuti chigoti bhizinesi hakuna bhizinesi inobva kuchina ngoma vakachera madhiamondi vakatopedza chii chavakabudisa kana rodhi one yavakagadzira mumanikalendi kwavaichera kwamarange pane rodhi here one inonzi yakagadzirwa kumachainizi akanga achiita kuengini kana kuti vendii vaichera asina kana futi patakamboona pakanzi pakagadzirwa rodhi ani hayo nemachina kana dhamu rimwe rakavakwa nemachina. Saka imwe bhizinesi rimwe ramoda kuita kana kuti investment yamoda kuita nemachina ipi imichingovaripavaruta vachiita kunyika kwavo hakuna mgoma china haina chainotibatsira ukama hwekuti hondo kana hwekuti vanozotumirira kana kunoitwa masamiti kuchiri G9 kwakuia hatizvi izvozvo mgoma
aiwa ndinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Donald. Aha, siyabonga lapo uDonald ucingo lwakhe ungani luya zama kancane amakagasi ekabambi kakuhle. Tenderemberi nechirongwa timbotora mumwe muteereri zvekare mukoma akudzidya madi mukoma wangu
makadiko mukoma
haiwa tiri bostereki kuri sei kwamuri
kwatiri kuri bho asi tinongochemana munangarwa vamunangarwa kutaura chokwadi ka dai vanga rumwe munhu ka zvekutonga nyika pasina chavachagona munangarwa nokuti vapakapinda havana kana any change yavakaunza kuti vanhu vabve vata vamunangarwa vane hope yekuti nyika yaindire mberi saka even nyangwe akaenda kuma election nyangwe akawina kana kuluza anofanira kusiya because hapana kana MP ndiyakawisa munhu ndiyakawisa iko zvino kusvika pati iko zvino
asi kana vakawina vanozosiya sei mugoma kudzitya
vanotongofanira kutongosiya just kusiira kana vavechidika nekuti taneta
vechidiki vezanu PF zvakare
aiwa ipapo manje vanenge vakuchiwo kufanira kuona vanofanira kuziva kuti vanhu ndo vanodi vanoita kuti vave pachigaro saka ivo vanofanira kudi kutora zvido zvevanhu kuti vadi vagadzise nyika
mutemo wezanu PF unoti chigaro chamambo chinoyera ndosaka chero youth league yacho ichitungamirwa nemunhu ane ma50 chakuti yes
but voice revanhu kando rinoita kuti nyika indire mberi kana ivanhu vachigunumirira president ka nyika ifambisa kana
tinotenda mukoma kudzitya makanyoresa kuvhota
takanyoresa kuvhota
neshamwari dzenyu dzese
takanyoresa kuvhota idokotenda kuti tapindawo muchirongwa chestudio 7 randakatarisirawo
aiwa tinotenda Sterex saka mudzoke ka next time musawande
alright.
Okay, ukudzitya line njengabalaleli bestudio 7 abanengi uthi hayi akukho okuhle abangaba bethole imsebenzi phansi kukahulumende kababa uMnangagwa sicela lisitshayele ucingo bakithi ngoba asikamtholi othi uhulumende usengenzele okuhle impilo yami isiguqukile kancane njalo ngizamvotela uMnangagwa ukhetho oluzayo asikamtholi kodwa siyamdinga nxa lilalele balaleli be-studio 7 abasekela ibandla lezanu PF ngiyazi libanenge lilaleleyo lisithinte please litsho ukubana ubaba uMnangagwa uselenzeleni silomunye njalo umlaleli ecingweni kunjani mlaleli wakadim tereri alo mlaleli mtereri we have lost that caller unfortunately but it's almost 10 minutes before the top of the hour and we are continuing our conversation tonight around the achievements made by President Emmerson Mnangagwa so far. He promised when he took office in November that he will work hard to revive the economy and improve the lives of millions and millions of Zimbabweans who are jobless. But as we are posing the question tonight, has your life changed for the better since the president came into office? The overwhelming response we are getting is not yet. A bold no, double N, a double capital N, rather, capital O. Tine mumwe mutereri zvekare parunhare mukoma Nyandoro. Makadi mukoma angu?
Ndipo makadiwo.
Aiwa tiri bho, matibata muri kupi?
O ndiri kuno kusendinari kunonzi kumuzarabani pachitiri famu.
Kumuzarabani, kwakamira sei ikoko?
Kuno kuri raiti zvako izvi zvazvo akungotiomera omera iyi mapuraizi ezvinhu zviri kungokwira mumashops plus mapuraizi acho anenge ari matatu matatu swipe inenge ine puraizi yayo ari kutenga neeco cash inenge ine mapuraizi ayo kuwana mari tikutombvisa ma30% kuti wane cash kuno kumuzarabani kunoko
inga hurumende yakambotaura kuti ichazvigadzirisa izvozvo kuti paite a flat pricing scheme kwete kuti ukauya nebhondi kunzi bhadhara $5 ukauya neUS dollar konzi badara $4 ukauya uchiswipe konzi badara umwe mutengo zvekare vasati vazvigadzirisa
zvisati zvanyatsogadzirisika izvi zvinzvazvo kutongokwirawo jeiri zvokuti izvozvi 2 kg rice togona kuitenga $2.40
yakakwira kubva papi
kubva kumadhora 8 kwayakambenge iri
ko upfu muri kuubata nemari
upfu zvedu ngotiri mafama zvedu aupfu tinongonokoro mudura medu zvedu
okay
asiriita $6 mumashop
$6 10 kg
ehe
mabasa ari kuoneko here zviripo zvirongwa zvemabasa ikoko
mabasa isomboti sevanhu vari mumapurazi wezvedu tongokikirika kikika kuti maifodya kuti tigone kurarama mabasa chaivo hakuna kunoko
ko makatotengesa here goho renyu regore rino refodya
fodya hatisati tatengesa zvedu kungoti mvura yakatinonokei kuzouya izvosi kutopedzisewo ndikutopa bhani izvozvi ndikutopisa bhani rangu rokupedzisira then ndozoketa akutumira kuenda kumaflows kwacho kwaharari kunotengesa
kuvhota makanyoresa mukoma nyandoro
kuvhota takanyoresa
nemhuri yenyu
zvese nemhuri yeyu takanyoresa tese
saka chakachaya matomirira zuva racho
tatongomira kuzokupinda mubalot box chete
aiwa tinotenda mukoma nyandoro nekupinda muchirongwa
Alright, tinotenda hatichangoramba tichibatana tinokutendai nenhau dzamunotipai nhau dzechokwadi kwete nhau dzekuno dzimwe dzine dzidzi dzekunyuye papa tinokutendai kunotipa nhau dzechokwadi
tinotema tisina kwatakarerekera
izvozvo
tinotenda mukomo wangu
Alright, tiripo
unyandoro usitinte sm zarabani laye ukhala ngokuthi hayi akukho nguquko aseyibonile empilweni yakhe ukhuluma ngokuthi intengo yamarayisi uthi ikhwele isuka kudola thize yaya kubo $2.40 irayisi impuphu uthi kuyadula mpela kodwa uthe mzarabani balima ngabalimi basemaplazini so impupho kaba yandanga ukuyithenga ngoba basala kuphela ukudla eziphaleni abakulimayo ikakhulu ligwayi fojika for those who don't know Zimbabwe is the biggest exporter of tobacco to China. We export 40% of our tobacco to China, and of course we export to other markets including our neighbors South Africa. Sithathe omunye umlaleli njalo ecingweni. Kunjani mlaleli? Umlaleli kunjani?
Siyaphila njani lana?
Hayi siyaphila. Kunjani lapho khona?
Mase ngikhona ku right pa.
Ukuphi kwendawo?
Izulu kuphela.
Ukuphi kwendawo mlaleli?
Ngise Joburg.
Joburg, yani mvula manje?
Ya, imvula yanetha.
Yeba kithi. Ayinethe sidla makhomane mphele.
Ya, ikakhulu mfethu.
Singenile kuhlelo Ndlovu.
Okay baba. Ya mina eish angiboni lutho lichinjala phekhala. Bona ngani lokho kusibanzima ngamandla sazi kumbe isikhathi kumbe sisihlani kodwa hayi akuthembisi lapho kungaba lochinjo lapha.
Kodwa akukho yini Ndlovino kuncane sokwenziwe ngumnanga kongakubuka.
Mina angaboni lutho lo not even one akulanto engathi kumbele singcono hayi. Akukatshintshi lutho lapha ngazi ukuthi kwenziwa kwini
yeba kithi
utshilo
nje wathi lapha asehambe khona osomabhizimusi abaningi ngoba ilizwe kalilamali so akwenzayo uphuma ijumo uyale lalo uyagijima ezama ukukhombisa osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bazetshala inotho yabo, bazetshala izimali zabo eZimbabwe, yikho phela ukuthi amakampani avuselelwe kube le msebenzi. Kodwa uthi lapha lalapha sehambe khona osomabhizimusi bathi wo, sifuna ukubona ukhetho ukuthi luzohamba kanjani kuqala.
Ya nathi ngokucabanga sibona ngani vele mhlawumbe into zive kungatshintsha maybe after ukhetho nxa kwenza ukhetho kuhle. Kodwa njengalezi ndawo ezinyakhuluma ngazo kufana labo China, eish iChina mina angiluboni uncedo lwayo iChina ukuthi sithi ngasiniki ama-business, ngoba thina lapho engihamba khona indawo ezilenge engibona khona nje indawo ezirano ngama-China ngibona kuluhlupho kuphela.
Uhlupho olunjani Ndlovu?
Abantu abaholi imali, abantu bayasebenza abaholi imali, abanye ngabasebenza betshaywa. AmaChina kahle kahle wona asingethithi ngama-investors, abantu nje ababuye ukuzoluta kuphela.
Hayi, siyabonga Ndlovu enkulu. Wabhalisela ukuvota?
Ye, ngabhalisa baba.
Lo mdeni wakho?
Ya sibathathu mina lo nkosikazi lo mfana wami ona 17 ule 18 years manje, so ngamti kabhalise la.
Aha, labangani bakho babhalise?
Ya bakhona abanye ababhalisileyo kodwa abanye ababhalisanga. Ngingazi ke ngomsebenzi wami ukuthi ngesikhathi kuvotwa ngizabe ngikhona yini.
Aha, awu zabe ukhona ungabuye?
Mina umsebenzi wami ngokutshayela ama-truck, ngenze ukuthi mhlawumbe yabe ngekho kumbe ngiphandle kwelizwe.
Aha, hayi wena yenza kanje mzukwana ubaba uMnangagwa ememezela ilanga lokhetho nxa kuyaba kuyikuthi abungekho wena ohlukhulume lo basi wakho umtshela ukuthi hayi manje kule ndaba eqhakathekileyo ngifuna ukuyenza uzazwisisa ubhosi wakho.
Ya uqinisile mfowethu, hayi ngizazama.
Hayi siyabonga Ndlovu enkulu.
Hayi la ngiyabonga ukungifaka emoyeni.
Aha, siyabonga. 3 minutes before the hour of 9 o'clock. 3 minutes before the top of the hour. That's our time and we have our last caller on the line. Okay, kuthusa bamikile kancane kodwa ngithemba ukubana uzaba ngumlaleli wethu wokucina dichaita mtereri wedu wekupedzisira ari parunhare, asi producer wangu pane zvimwe zvavari kugadzirisa taanaye manje. Mtereri wakadii? Aiwa tiripo yedu. Zita munoitwa ani mukomango?
Mukomanga mambamba.
Aha, matibata muri kupi?
Kumberengwa,
embelengwa. Okay, nguva dzafamba. Pane zvamati maona shanduko yamati maona here kubva kuna va ED?
Shanduko haina kuti ndichiita sezvaenda ichifanirwa kuti ndimugimu makaisikonzero zvinoti izvo. I-new dispensation yakapinda through ugadziriso hwakaiwa. In that respect, pachine that element of mistrust. So shanduko ichazonya kubuda kana maelection aihwa chahwina nomutindo sezvatinotarisira uye sezvatinoziva. So as of now kugadzirisa twakawanda twakanga tuchikanganiswa kumazuro uko hongu pane kuti ko vaed vanga vari anda mugabe zvikagozodi zvikagozidi, but aiwa munhu anga ari panyanga wanga nenyanga dzake.
Saka muri kuti avo vari kuti vamugave naED semuWhatsApp group vari kukanganisa?
Haha, kukanganisa uku nokuti chero ukaona zvigase muna makandirasana Britain awa they warmed up to ED and Swiss government at last. Nemose kuti vari kuona kuti pane shanduko dziripo uye dzimbiso dziripo dzakanaka.
Aiwa tinotenda mukoma mambambo nekupina muchirongwa, nguva ndidzo dzapera.
Zvakanaka, zvakanaka.
That's our show. Zimbabwe, I don't know how you'd rate President Mnangagwa, on a scale of 1 to 10, the listeners have spoken. Selikulumile Mataura. Let's make another date next week. Same time, same platform, same radio station. Studio 7, Lila.